hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa nezanupf kana chinotarisirwa namazimbabwe ndofunga zvinongotara sisi maelections amakanzura amamp zanupf inongohwina last week iyo makazoona zvakaitika kumwe nechi 18,000 mbc 0 tumwe timapati vanandande ndundu tina ma 200-300 saka zanupf izhou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika ivava vaguti ivavava kavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesi andoona vachiita muparamendi ka ngavangoziva kuti kwave kokwaguti vangova zvavo mp wezanupf izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaura vanogona kupana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichichi iye zvinondibudzei kuti munhu wembc kana akatarisa zvekuitiwa nembc ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelection kana makazvitii ngwerengwerengwere chazvo chaizvo unoona kuti idambira tinotamba infact papurogiramu inoyo tisatombovadaidza zvedu vanhu vembc ngatingotaurai kuti vakomana kokuzimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivaka sei tochitaura kuti aiwa tina vamwe vedu vakaita sanembc vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro tofambira mberi tichienda
vagutu nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo zvii zvamungatarisira mushure mesarudzo
Jonga, isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair ndo saka uchiona mazuva ano tiri kumhanya zvakasimba nenyaya dzemaelectoral reforms hatidi sarudzo iyaya yekuti munhu anonzi anovhota tsvimbo iri mugodzi munhu anovhota achiita kumanikidzwa munhu anovhota achinzi iwe vhotera munhu usingadi nokuti ndo zvinenge zvichida vakuru vanenge vari munzvimbo yauri ndo saka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe masadunhu masabhuruku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko kumareserva ngavasapindira munyaya dzepolitics bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders vanofanira kunge vari apolitical saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu kana ivo vachiri manziva vakomredi chiri manzu zvino zvati pukatikati memwoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi vakanzi vavhote zviri free and fair ndinoona vachiisa x yavo pana Morgan Tsvangirai nemdc saka toda kuti vanhu vaone mukana wokuvhotera bato ravanhubato
ravanhuvaoaaaambirai
vachiri mumhanzo panotarisirwa shanduko here kana zanupf ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu izvi
zanupf inongoramba ichihwinaka ivo zvokutaura havo zvavaguti havo saloya sokutaura kwandaita maloya havo anongonyepawo ze asi vandoziva kuti pavakachuzwa kuti vaite mp papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko saka zvotonishamisa ka vachiti pachazova nesvimbo dzichitobva kupi
aiwa
zanupf chiororo
chandiroda kunzwa vachiromanzi chekuti kana zanupf yahwina ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagoti kunzi yatadza kugadzirisa makore 37
zvinodhipenda kuti vanhu vamunotaura ndivanani kana vari vemdc kavakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumasi saka handifungi kuti ichocho chitemo chogadzirisa
vagutu bato renyu remdc rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya tomboti rapinda rakunda zvii zvamungatarisira kuita
nokuti tiri kuzowina election ikaita free and fair vatsvangirai vari kupinda pastate house tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzeupfumi nokuti dambudziko ratiinaro nderekuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura iri kusurvivor on less than $1 a day ndo zvinhu zvatichada kuita chimbi chimbi kuti tigadzirise kuti sei vana vezimbabwe vachitambura saka tichada kuti tistabilize economy ikonomi ikwanise kuva inomira yoga nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi tangova nemamvemve eikonomi vanhu vangova mavhenda vamwe vanoenda kusouth africa vachiodha vamwe vanozera vachitengesa madomasi nemazhanje mumastreet toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura vana vezimbabwe vechidiki vaenda kumabasa toda kuti nyayanyaya kunyanyanyaya yezvipatara zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madeath chambers saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair